Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chiwabvu 25, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vanozivisa hurumende kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa nekuda kwekuomerwa neupenyu. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende inozviziva kuti vashandi vayo vakaomerwa nekudaro matambudziko avo haapedzwi nekusaenda kumabasa. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica kupemberera nekucherechedza zuva rekubatana kweAfrica reAfrica Day. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi masikati munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vakazivisa hurumende nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa kutanga mangwana chishanu nekuda kwekuomerwa neupenyu zvakonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti mihoro yavo isare isisina simba rekutenga zvavanenge vachida pamwe nekushandisa mari dzekuenda kumabasa. Izvi zvakasungwa pamusangano wakaitwa nechipiri nevamiriri vemapoka ose evashandi vehurumende wekuziya matambudziko avo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mumubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa.
Mumusangano watakaita muchi yechipiri, mafederations anoti health, education nerest vakawirirana kuti maonero avari kuita zvinhu nekuberera kweuremu wedhora reburemuno, vashandi vehurumende havaichakwanisa kuenda kumabasa, havachakwanisa kufidha mhuri, havachakwanisa kuendesa vana kuchikoro, havachakwanisa kuti vawane heke yakanaka. Since Christmas yakavhara mahospitals nemaclinics nemafamasi aese. Saka zvinhu zvaomera mushandi zvokuti hatichakwanisa kuenda kumabasa.
Saka makaronga kuti mutange kusaenda kumabasa kutanga riini?
Takanyorera gurukota mirira vashandi vapo Mazima tsamba yekuvazivisa kuti vashandi vava incapacitated havachakwanisa kuripota kumabasa. Uyezve zvakare tichasangana musi wechishanu anova mangwana tichiona kuti tozivisa vashandi sei, sezvo muzuva ramangwana tiri kupemberera zuva revashandi ratisina kukwanisa kupemberera musi wa1 May.
Saka tingati muchiri kuenda kumabasa kubva nhasi.
Nhasi iAfrica Day, saka hatingati nhasi vashandi ndi vari kumabasa, vashandi vese vakazorora. Asi kutanga muzuva ramangwana vashandi havachienda kumabasa, vanenge vasingakwanisi kuenda kumabasa. Izvi hurumende takatoizivisa nezuro.
Mati manzwa here mhinduro kubva kuhurumende?
Hatina kana tanzwa kubva kuna vamazima.
Zvii zviri kudiwa nevashandi vehurumende kuti vakwanise kuenda kumabasa?
Tikatarisa nemamiri aita zvinhu zvangoreva izvo kuti ikonomi yazivisa kumadhora yoga. Saka zvakutongoda kutongoti hurumende ichingokwanisa kutipa mari dzinarihetedhora.
Saka vashandi vari kuda mari kuti vakwanise kunge vachirarama.
Isisi vashandi vehurumende tiri kuti mushandi umwe neumwe akapuwa 840 tinogona kutibatsira, zvati USD, nekuti mari idzo dzemuno dzemaratidzezi hatina zvatichatenga.
Vanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mumubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Zimbabwe of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa vari parunhare muHarare neStudio 7. tabatawo gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende inozviziva kuti vashandi vaya vakaomerwa nekudaro matambudziko avo haapedzwe nekusaenda kumabasa asi nekutaurirana.
Vashandi vakakumbira musangano weNJNC tikavaudza kuti musangano uyu unoitika manje manje nepamusana pekuti nhona dzavo tiri kudzinzwisisa ende dzii nhona dzinofanira kugadziriswa, but hadzigadziriswi nekusaenda kumabasa, dzinogadziriswa nekuenda panegotiation table tione kuti chii chingaitika kuti upenyu hwavashandi huite zvakanaka, especially given kusimuka kuri kuita maprices ezvinhu. Saka izvozvo tiri kuzvinzwisisa but ngatiendei panegotiation table.
Maa muchitarisira kusangana navo zvariini tichinzwa kuti iwo vatoti kutanga mangwana havachakwanisa kuenda kumabasa?
Musangano unofanira kuti utange wagadzirisa nyaya yekuti hurumende ione kuti chii chainokwanisa kupa vashandi kupamidzira pane zvavari kuwana ikozvino. Saka iyoyo process iyoyo ndo inogona kutora nguva. Kana iyoyo process yangopera musangano unodaidzirwa pakati manegotiators vehurumende nemarepresentatives evashandi.
Saka muchaita sei zvavati vachange vasiri kuenda kumabasa zvichireva kuti vachatomirira musangano iyoyo vari kudzimba vasiri kuenda kumabasa?
Iwe zvawatofota seizvozvi ndiwe imwe information channel iripo yekuudza vashandi kuti zvichemo zvavo zvinogadzirisika panegotiation table hazvigadzirike nekurega kuenda kumabasa, ende tichaiuza machannels akawanda ekupa information iyoyo kuvashandi kuti vaite mwoyo murefu. Tagara tiine meeting yeNGA inofanira kuitika mukota rino iri.
Tiri kunzwawo vashandi vari kuti vanotarisira kuti vanga vachiwana mihoro inosvika $840. Hurumende inoti
vashandi vanofanira kuve realistic mumadimandi avanoita. Vanofanira kunge vachitarisawo kachikwama chenyika kuti chakamira sei. Hazvibatsiri kuti tingobhadhara vashandi, izvo zvipatara zvisina mishonga kana zvikoro zvisina zvimwe zvinoda kuti zvifandiwe nehurumende. So we need people who are reasonable.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare nestudio 7. Vamiriri venyika dzemuAfrica vaungana nhasi muAddis Ababa, guta guru reEthiopia, vachipemberera nekucherechedza makore makumi matanhatu kana kuti 60 kubva zvakaumbwa sangano reOrganization of African Unit musi wa25 Chiabvu 1963 senzira yekuratidza nekusimbaradza kubatana kwenyika dzemuAfrica dzakasununguka uye kubatsira kusunungurawo dzimwe dzadzisati dzasununguka. Mubatanidzwa uyu waive kuzivikanwa seAfrican Union mushure mekushandura zita rawo muna 2002 kumusangano wakaitwa muSouth Africa. Zimbabwe yabatanawo nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekusunukuka kwenyika dzemuAfrica iri reAfrica Day paine kurudziro yekucherechedzwa kwekodzero dzevana vemuAfrica pamwe nekuvandudza magariro yevanhu kuitira kuti zviratidze kuti Africa yakasununguka zvisinei nenguva ya zvinodzokorora zvisinei nenguva zvisiyane nenguva yerusarura ganda. Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica amaYuda Suka Mafudze vanoti vari kufadzwa nekusvitsa makore makumi matanhatu kwesangano ravo richiita mabasa ekubatanidza nyika dzemuAfrica. Ambasada Mafudze vanoti nhasi vachange vari muCanada iyo inove imwe yenyika dzavanomirira umo vachange vaine hurukuro nezvizvarwa zvemuAfrica pamusoro pemabasa azvingaite ekudyidzana nenyika kwazvinobva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naambasada Mafudze.
Zuva rino rakakosha. 25 May 1963, OAU, Organization for African Union, vakauya pamwe chete zvizvarwa zvemuno muAfrica vatinoti vese mafofathers edu, vakati ngatigarei pasi tigadzire idunhu redu tiite kuti zvinhu zvienderere mberi, tizvisunungure pane unhapwa hwatiinahwo nekugara upenyu hwakanaka nderekusunungura zvizvarwa zvemuAfrica. Zvino OAU ndo yave African Union pazuva ranhasi, ende pasi pese chese tiri kuita mabiko zuwa ranasi in 2023 ndikuti zvizvarwa zvemuAfrica ngative itino tarisira zvese zviri kubuditswa pachena neAfrican Union kuti tikuenda mberi nezvakataurwa nevakuru vedu 1963 tichirangarira zuva iri tichiti izuva rakakosha ndicho vacho maAfrican ende tokuda kuti zvinhu zvienderere mberi zvedevelopment nekuti vana vedu vasava pasi peunhapwa
dzimwe nyika dzemuAfrica pari zvinhu dzakatarisana nehondo tichitarisa zviri kuitika munyika yeSudan vamwe vangada kuziva kuti gungano renyu reAfrican Union riri kuitei mukubatsira kuyananisa vari kurwisana muSudan
zviri muSudan zvinhu zviri kurwadza pari zvino pane karunyararo kari kugadziriswa pakati peAfrican Union neUN kuti vanhu vakwanise kudzokera vakasiya nyika neavo kuti zvinhu zvive zvinofambirira mberi vaite develop yavo zvinhu zviri kutirwadza chaizvo nekuti as you know takatangisa kutiti hatizoda kunzwa futi dzichirira mudunhu reAfrica saka zviri kuitika muSudan zvinhu zviri kurwadza asi yave nyaya yekuti vakuru vagarira pasi kuti vanhu vanzwisisane vavira vemilitary vakwanise kunzwisisana vagarisane pasi vaone kuti zvingagadziriswa sei kuti mugove muSudan necivilian rule ndozvinhu zviri kugadziriswa ndinotenda zvaitwa neAfrican Union neUN kuti vari kugadzirisa kuti muve nerunyararo munyika yeSudan sezvamunoziva ndakagara makore gumi muSudan ende zvakandirwadza kuti ndinzwe kuti dzimwe nzvimbo dzakapwanywa pwanywa dzandaiziva ende ndiri kushandawo navo ndiri kutaura navo kuti aiwanzwisisanai itai kuti zvinhu zvigove zvinofamba zvakanaka.
Vanga vari mumiriri weAfrican Union muAmerica amai Hilda Suka Mafudze vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuCanada. Vamwe vari kupokana nemitemo mitsva pamusoro pemagwaro kana kuti macertificates anopiwa nehurumende achikwanisa kutengeswa akanangana nekuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema kana macarbon credits vachiti matanho akatorwa nehurumende haasi pamutemo uyewo nzira iyi yekuedza kurwisa kushandurwa kwemamiriro ekunze hainyanyobatsiri. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, hurumende yakazivisa kuti yave kuisa mitemo mutsva une chekuita nemacarbon credits ayo anoyema gwaro kana kuti mafinancial instrument muchirungu anotengeswa kana kutenga mukati menguva yakatarwa mumabhanga kana munzvimbo dzakatarwa dzingave dzehurumende kana dzana muzvinabhizimisi vakazvimirira. Muchiziviso chayo, hurumende yakati yave kusendeka parutivi zvibvumirano zvange zviripo pakati pezvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira makanzuro ekumaruva nevemabhizimisi ikati ichave nedura kana kuti National Registry kuchange kuchinyoreswa macarbon credits ose. Vafarai Maguhu, vanove mukuru wesangano reCenter for National Resource Governance, vanotsanangura kuti kunyange hazvo macarbon credits aya achinzi ndeimwe nzira yekuderedza nayo kushanduka kwemamiriro ekunze, navaona achibatsira zvakanyanya.
Tinoti zvese hurumende ivo vari kutengesa macredits ivavo vachipiwa mari kuti vaite maprojects asinganyanyi kubudisa hutsi hunokanganisa muchadenga. Neivo vacho vari kuvapa mari idzodzo vari kunyepera pasi rese kuti vari kugadzirisa dambudziko reclimate change ndo anonzi mafalse solution.
Mumashoko avo pamusangano wekuzivisa nezvemitemo mutsva uyu mazuva mashoma apfuura muHarare, kurukota rezvezviwanikwa nemamiriro ekunze vaMangaliso Ndlovu vakati nyika dzichiri kubudirira dzave nenguva dzichinetseka kuti dziwane mari yekudzivirira matambudziko anouya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, zvisinei nekuti hadzizi idzo dzinoita zvakawanda zvinokonzera kushanduka uku. Vandlovu vakati hurumende yakaunza mutemo mutsva uyu senzira yekuti maitirwo ebhizimisi rekutengeserana macarbon credits rive pachena uyewo zvigobatsira veruzhinji.
Our desire is to have a framework that enhances transparency, a framework that enhances equity.
Chinangwa chedu ndechekuti tive nehwaro hunobatsira kuwanisa kuti zvinhu zvive pachena. Hwaro hunoita kuti mari inowanikwa kubva kubhizimisi iri inoshanda ichibatsira vakafanira kuti vabatsirikane.
VaValentine Maponga, mutauriri wesangano reVeritas, vanoti maonero esangano ravo ndeyekuti kukanzura zvibvumirano zvange zviripo kwakaitwa nehurumende kuchikora mutemo.
Veritas understands that ministers have no power to declare agreements concluded by non-government entities to be null and void, and they have no right to cancel government contracts except on recognized legal grounds such as breach of contract.
Hurumende yakatara kuti chikamu chepakati nepakati 50% chemari inobva kuchirongwa chine chemari inobva kuchirongwa chine chekuita nemweya unofemwa nevanhu nemiti checarbon credit program chave kuenda kuhomwe yehurumende zvikamu makumi maviri kubva muzana 20% zvichienda kune munharaunda vanenge vakadyara mari muchirongwa ichi kana kuti local investors. Zvirongwa zvose zvinofanirwa kunge zvakanyoreswa kuhurumende. Hurumende ichiti kusanyoreswa kwezvirongwa izvi kwakaita kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda ichibuda kunze. Bepanaure Bloomberg New Energy Finance erinoti Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi neina pabhizimisi remacarbon credit muAfrica uye ine zvirongwa zvakanyoreswa makumi matatu zvine magwaro 4.2 million carbon credits. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kusandura-sandura mitemo kunogona kuti vanoda kusima mari muno mubhizimisi iri vaore mwoyo. Pari zvino Kariba Project ndicho chirongwa checarbon credit chikuru chiri kuitwa munyika uye chiri kutungamirwa neimwe yemakambani anozivikanwa pasi rose mubhizimisi iri yeSouth Pole. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemhetamakumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mhetamakumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhomba yemhetamakumbo. Vebazi rehutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhomba inodzivirira mhetamakumbo kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Vashandi vezveutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhomba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi nekuzvikeshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu adonhedzerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi rehutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zveutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekushanyira Addis Ababa kutakurira Ethiopia huri kutaura zvekutyidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmytro Kuleba vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzisiyane nenyaya yekuti hadzina divi radzakarerekera pahondo iri pakati penyika yavo neRussia. Nyika zhinji dzemuAfrica dzakaramba kutora mativi mukunetsana uku. Serure mekwedzo kumuyimbi Tina Tena uyo akashaya nezuro chitatu mushure mekurwara kwenguva ndefu. Vanhu vakawanda pasi rose vari kutumira mashoko ekunyaradza. Tena uyo akaberekwa muAmerica akashaya ava nemakore makumi masere nematatu kana kuti 83 ari kumba kwake kuSwitzerland.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderani nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chivimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vari kuti kanzuro yavo inofanira kutaura kuti yakashandisa sei mari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$100,000 yakabva kukambani yeBikita Minerals kuti ishandiswe mukuwandudza budiriro, vachiti hapana chinobatika chinooneka chakaitwa nekanzuro munharaunda dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izi zvinotevera kuburiswa kwemashoko nekambani Sinoman Group Holdings yekuChina ekuti yakapa kanzuri yepikita mari iyi muna zvitagore rapera pasi pechirongwa chavo chekubatsira kusimudzira budiro yenharaunda dzavanoshandira. Mutauriri wepikita Minerals vaCollins Nikis vatenda kuStudio 7 kuti vakapa kanzuri mari iyi senzira yekubatsira budiriro mudunhu.
Ichokwadi ichocho kuti tinoshandidzana zvakanaka nekanzuri yedu yepikita Rural District Council ndiyo yatinoisa kumberi panyaya dzemabasa ebudiriro. Uye zvegore rapfuura takakwanisa kuchibhadhara mari inoita iyo $100,000 mari iyi ichipinda muhomwe yavo yedevelopment levy.
Vagari vazhinji vanoti vakashamisika zvikuru kunzwa kuti kanzuri yakapiwa mari yakawanda zvakadai nekuti migwagwa, zvikoro nemakiriniki hazvisi kugadziriswa. Vamwe vevari kunyunyuta ndava Oscar Makova vekwamukore kuward 8 avo vanoti
auta akungozoita zvongonzwawo kuti pane 100,000 yakabhadharwa yekuti community ishe ownership yokuti vanhu vabatsirikewo. Isu tinotarisira kuti mari iyi ibatsire munhu wese anonzi munhu wemubhikita. Kune zvipatara zvinoda mushonga, kune marodhi anoenda nevanhu vachienda kuzvipatara ukoko akashata.
Izvi zvatsinhirwa nemumwe mugari wepanyika Growth Point Valaxon Mukomondera.
Saka zvakashata chaziya zvandisati taunyatsoona ndezva ndezviti bozi hakuna mastandby prepare zvekuti kana kolera ikaita outbreak it is happening now. Tinopinda papi tisina masezidzi vehicles, tinopinda papi tisina many power. Kune vanhu vachiri kutofamba madistance akadokura kusvika ma 20 kilometers kuwadzeiti njamutamo irum period tofamba 12 kilometers kundotsvaka mvura.
Asi mukuru webasa mukanzuri yebhikita vaPeter Chibi vati mari yavakapuwa nekambani yebhikita Minerals ndeyemutero weunit tax uye vakaishandisa mune zvakawanda. Vachibi vati mari inobviswa nekambani iyi yekuvandudza budiriro pasi pechirongwa chekudzosa upfumi munharaunda haiuyi mukanzuru asi kuti inouya muhomwe yekomiti yotungamirwa namambo wemunzvimbo iyoyo Ishe Marozva. Asi mutauriri wesangano rinomirira kodzero dzevagari rebhikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vati chero iri mari yemutero pana chinobatika chavari kuona kubva kumigwagwa nezvimwe zvataurwa navachibhi. Vati izvi zvave kupa kuti vafungire kuti kanzuri iri kuita zveuori sezvo yagara ine dzimwe nyaya dzeuori dziri kumatare edzimhosva nechekare.
Ndisofara nyaya yekuti hatisi kuona chakachinja pamusoro pemari yavakapiwa iland tax. Nokudaro taifungidzira kuti sezvidhiri ichawedzera ichaimburwa nokuda kuwana mari yakadaro 100,000 yuye. Pati kubva payakapinda hatina chicho chatakaona chakaitika. Hapana sezi dhirivhari yakaimburuva chiri manzvimbo dzatigere.
Vagari vari kupomera kanzuri yavo mhosva yekusabuda pachena kuti yawana mari dzakadai senzira yekuita basa rayo zviri pajekerere. Vanoti migwagwa yavo yakazara makomba uye haifambiki zvakanaka mumaruwa uye vanhu vazhinji vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumakiriniki nezvikoro izvo zvaigona kugadziriswa nemari iyi. Vakuru vakuru vekanzuri iyi vanomwe vari kutongwa kumatare edzimhosva kubhikita mushure mekusungwa nekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva yekuita uori vachizvitengera zvikakarara zvemotokari nemari inosvika zviuru $200,000 emadhora ekuAmerica kana kuti $280,000. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo tini Godfrey Mutimba.
Apo nyika dzemuAfrica dzabatana nhasi mukucherechedza zuva reAfrica Day, vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vakurudzira kuti nyika dzemuAfrica dzisununguke zvizere munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi. Gore rino, zuva iri riri kucherechedzwa muZimbabwe, nyika yatarisana nesarudzo uye vemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vachipomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata sachigaro veZANU PF mudunhu reBritain vaXavier Zavare nevakafanobata chigaro chasachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora. Ivans atanga nekubvunza vaZavare kukosha kwezuva ranhasi iri.
Zuva reAfrica Day kwatiri izuva rakakosha zvikuru kuti uzive kukosha kwezvinhu. Dzimwe nguva unofanira kudzokera kumavambo kwazvo. Ichivambwa iri Organization of African Unity, donzvo rayo raiva rekuti nyika dzemuAfrica dzive nekuzvitonga kuzere, dzive nekusununguka kubva kucolonialism panyaya dzezvematongerwo enyika. Kuzvitonga kwenyika tavanako nyika dzose dzomuAfrica, takuda kuti tione isusu kuvandudza magariro edu emukati sevanhu vatema vemuAfrica. Vatema Africans ndo zvakufomwa iko zvino zvine Africa Free Trade Area nezvimwe zvakadaro. Izvozvo zvakakosha kwatiri sezanu PF.
Tapanzwa apo, regai titova dzokora mukana vapindewo.
Aiwa, zuva ranhasi rakakosha semusangano weTCC tinoremekedza nyika dzemuAfrica, tinoremekedza kushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica, uye tinofarawo chaizvo nekuremekedzwa kunoitwa vachamisa kunyika dzakasiyana-siyana. Munoona vachitevedzwa kunana Zambia, kunana South Africa, vachitaura nevatungamiri venyika. Tinongotitsamwisa chete inyaya yeurombo hwatapiwa navamunangagwa hunoita kuti tive chiseko cheAfrica yose. Matamburiro ari kuita vana veZimbabwe, mukatarisa maorganization ari kunyora kumapepanhau nepaindaneti kuti Zimbabwe ndo yava the worst country, the poorest country in Africa. Saka izvi ndo zvatoda kuti vachamisa vachipinda vobva vagadzirisa vana veZimbabwe vowana ruremekedzo rwavanokodzera muAfrica medu.
Ndoda kuti ndidzoke kwamuri vaZavare tichibata nyaya dzakandwa idzo navadzokora. Muri kuona here sekuti Zimbabwe yakagadzikana munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika pari nhasi?
Zimbabwe haizi on fact the poorest country muAfrica. Imapozisheni anotaurwa nevanhu vepropaganda zvavo nekuda kwokuti vane chinangoko chavo chinoite kuita neZimbabwe. Nyika dzakaita sana Somalia nana DRC ndo dzinoverengwa senyika dzine urombo hwakawandisa muAfrica, kwete Zimbabwe.
Mirai ndikubatei muromo, vadzokora vadzoke. Muri kuzvinzwa here vadzokora zviri kutaurwa navaZavare?
Aa, vaZavare vari kunyera. Vataura ivo kuti DRC ndevanangobata vanangoenda paGoogle. Google iri kutaura kuti inflation yeDRC i3.04%, yeZimbabwe ukatarisa i780%. Saka havangafananidze DRC neZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunhonga kwose nemuromo. VaZavare vanofanira kubvuma izvozvo. Tiri kutambura kana kuSouth Africa uku vanhu vaZimbabweans ari kupiswa, ari kuurayiwa, ari kuponzwa, ari kudzingwa, vanobatwa senhapwa nenyaya yekuti munyika medu zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
VaZavare vaakuvaviwa, vanoda kupindura.
Hakuna kana, inhamo yoga yoga.
Mashoko enyu ekuonekana nevateereri.
Tiri kuti gore rino igore rekusimbisisa basa riri kuitwa nezanu PF. Kuvakwa kuri kuitwa muZimbabwe zvipatara, mishonga iri kuunzwa, kuvakwa kuri kuitwa madhamu, kuvakwa kuri kuitwa migwagwa. Zanu PF iri kufanira kuramba iripo ichitonga nekutungamirira nyika yeZimbabwe.
Uyai vadzokora
rimwa chete rekuti tipfume.
Uyai vadzokora
kuvhotera Zanu PF vana veZimbabwe pamaelections ari kuuyaya, kuvhotera dzimwe 5 years, mamwe makore mashanu ekutambura enhamo, ekupiwa kwezvicherwa zvedu, kuvhotera vachamisa, kuvhotera mabasa gwagwa yakanaka, kuvhotera zvipatara zvine mishonga, kuvhotera mafaro asina mukara akamboona.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chasa chigaro webato reCCC mudunhu renorth America vatawanda dzokora vari parunare kunorth Canada muno muAmerica nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro webato rezanu PF mudunhu reUK vaXavier Zavare vari kwakare kuBritain parunare nehurukuru yanga ichikokerwa naIvan Zininga westudio 7. Pamitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi masikati. Mutambo wanga wakatarisirwa nemaziso matsvuku wanga uri pakati peHighlanders neDynamos uye wapera uri mangange 0-0. Mune mumwe mutambo watambwa muHarare waperawo wakati Herenders 1 wange 2. Musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezveongororo yanga ichiitwa muzvikoro nebazi redzidzo yepasi pamusoro pemafambiro edzidzo richinzwa pfungwa dzevanhu kana kuti New Curriculum Review. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vanozivisa kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa nekuda kwekuomerwa neupenyu. asi gurukota rezvashandi nemabasa rinoti hurumende inozviziva kuti vashandi vaomerwa nekudaro matambudziko avo hapedzwe nekusaenda kumabasa. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica kupemberera zuva rekubatana kweAfrica reAfrica Day. Saba tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.